Vamwe vanhu vataura neStudio 7 mushure mekubaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vati vari kufara zvikuru nekuwaniswa mukana wekubayiwa nhomba iyi pasi pechirongwa cheZimbabwe Defence Forces Week icho chakatanga nezuro mumisha yeCowdery Park neMganwini muBulawayo. Mumwe mugari vaCosmas Ncube avo vave ivo munhu wekutanga kubayiwa nhomba nhasi mangwanani kuCowdery Park vati vange vave nenguva vachiedza kubayiwa kumakiriniki ekanzuru asi vachitadza.
Ndakaenda kumakirinika Makandeni neCowdery Park laini yanga yakawandisa vachiverenga nhamba kuchinzi atogumira tatora vanhu 11 4 times zichienda ndisingabayiwi but zvanhasi zvanda zvaitika panapa. Kasuka zvakanaka izvozvi ndatobayiwa zvakanaka handina problem.
Varengai moyo avo vauya nemudzimai wavo kuzobayiwa vati chirongwa chevechiuto chauya panguva yakanaka sezvo nzvimbo dzakawanda dziri kubayirwa nhomba dziri kuwandirwa nevanhu. Vati ivo nemudzimai wavo vatora danho rekubayiwa senzira yekuzvidzivirira.
Tangoita decision nemudzimai wangu kuti at least tiuye kuzobayiwa. Taona masoja achiuya kuti achiti ada kutipa program yekuvaccinatewa ende taona zvakanaka chaizvo because zvinotibatsira nokuti dzivirira.
Mudzimai wava moyo amai chiedza moyo vati vechiuto vanosionekwa neziso rakaipa nekuda kwenhoroondo yekushungurudza veruzhinji vakati vafara zvikuru nekuda kwechirongwa ichi. Amai moyo vati vanhu havafanirwe kutya sezvo kubayiwa nhomba chagara chiri chinhu chinoitwa zvikuru munyika.
Handi vana tira zvara tinobayisa majekiseni ose chidzira kuti zvirwere zvisazovabata. Zvangofananawo nesu ndozvatiri kungoitawo izvo zvimwe chetewo hapana musiyano. Ndatofunga kuti ndichabeiwawo rini asi pandaona vechiuto vauya ndafara nazvo nezvavaita kuti vatotibatsira vavatirerutsira.
Mumwe wechidiki Musale Dube uyo ane makore 23 ekuberekwa atafara zvikuru kuti akwanisa kubayiwa zvisinei nekuti ange asina chitupa sezvo chakarasika.
Ndafungidzira kuti pamwe havatokwanisa kundibatsira but vandibatsira ndafara zvikuru. Nemumwe musina zvitupa ndotokurudzira kuti miyane munobayiwa vaccination kuti tisabate coronavirus.
Mumwezve wechidiki Nomsa Butu uyo ati ane makore 20 ati aona zvakakodzera kubayiwa nhomba nekuti ari kuona kuti vanhu vakawanda vari kufa nechirwere cheCOVID-19.
Ndafunga kubayiwa because chirwere cheCOVID-19 chokunyanya kuafekta vanhu vakawanda vazhinji.
Andrea uyo ane makore 17 atsinhirawo kuti vanhu havafanirwe kutya kubayiwa achiti kubayiwa kunobatsira munhu kuzvidzivirira pachako wega uye kudzivirirawo vamwe.
Process yacho is very simple. Ndabayiwa izvo zvapana zvandirotombonzo. Kune vanotya musaite makwara. It's a matter of saving your life and others.
Chiremba mukuru muZimbabwe National Army Dr. Lieutenant Colonel Absalom Dube vaudza Studio 7 kuti chirongwa cheZimbabwe Defence Forces Week chinosinyanya kubatsira veruzhinji nekuvaka zvinhu zvakadai sezvikoro kana kugadzira migwagwa nemabhiriji munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Asi vati nekuveko kwechirwere cheCOVID-19 vaona zvakakodzera kuisa ruoko rwavo kuti vashandi vavo vachishanda nebazi rezveutano pamwe nekanzuru vabatsire muchirongwa chenyika chekubaya veruzhinji nhomba.
Tiri kumuvha vaccination outreach toiisa panogara vanhu kuti vanonga vachingobva pamba pavo vachiuya panapa vasingashandisi transport zvinoita kuti vasaite machallenges in terms of footing out mari dzokukwidza michovha. Ndo zvatiringoita. Every year around August we have got a week yatinoita dedicate kuti tiite maprograma akadai. Takachuza Cowdery Park nemuganini tichinge takonsultawo vecity council vachitarisa uwandu hwevanhu huri pamalocations iwavo nekuona vaccination coverage yavo kuti yakadzikira. Saka isusu tiri kubetsera kuti zvinge zvichifamba vanhu chiita upscale inonzi upscale kureva kuti tichiita program yacho zvemhando yepamusoro tichivaccinata vanhu vakati wandei pazuva.
Kusvika nguva dza1 masikati vanhu vanopfuura 200 vange vabayiwa panzvimbo mbiri dzinobayirwa vanhu kuCowdery Park neMganwini. Chirongwa ichi chiri kuenderera mberi kusvika nemusi wechishanu. Hurumende ine hurongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 vanove zvikamu 6 kubva muzana zvevanhu vari munyika. Dare remakurukota rakazivisa kuti rine hurongwa hwekuti makamba emapurisa ashandiswewo senzvimbo yekubayira vanhu nhomba. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzana Musengi.